danho rinofadza zvikuru sa ndodaira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese zvanyevenuka kunyanya vaya vanga vasiri kuwana mari dzanga dzichitambiriswa vana vesouth africa nhamo yanga yatandavara yanga yapfunya rusero muzvizvarwa zvezimbabwe saka zvino zvafadza zvikuru sa sekuti kwakunyevenuka mabasa onyevenuka vanhu vochitsvaga mabasa vanga vasingasenze vanga vamiswa nenyaya yemalockdown restrictions mitemo iyoyi yelockdown saka zvinhu zvafadza chaizvo kuvanhu vakawanda kwete vezimbabwe chete asi kuti vanhu vese vari musouth africa vafara nedanho rakatorwa naramaposa muzuva ranezuro
taonawo kuti south africa yakazivisa kuti yave kuzovhura miganho yayo zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvinonotengesa musouth africa kuburikidza nebatebridge border post makatambirawo sei danho iri
awa idanho rinofadza zvikurusa chekutanga chacho mukoma majonga ndechekuti varamaposa kuburikidza neupfumi hwenyika kusanganisirawo nekukurudzirwa kwavanga vachiitwa neveruzhinji vanosanganisira sangano reinternational cross border traders association takanyora tsamba kosha kuna varamaposa tichivakumbira kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwawo kupinda munyika yesouth africa takanyora tsamba kuna vapatel minister wetrade tikanyora tsamba zvakare kuna amai pando saka tafara zvikurusa nezvazotaurwa navaramaposa zvinenge zvaakubvumidza kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwa kunge vachipinda munyika yesouth africa uyewo nevamwewo vanenge vachizouya kuzoshanya kunyanya kana vachinge vagona kutedza zviga zvaiswa ipapo zvinoita kuti munhu angachibvumirwa kupinda saka tafara zvikurusa ende tiri kufara tiri kupembera mumagurupu edu evanotenga nekutengesa sari mufaro iwoyo makambani yemabhazi ndafonerwa nevakawanda zvikuru savafarawo chaizvo sekuti ndezvimwe zvezvinhu zvavakanga vanyoresawo mune zvavaidawo palevel 1 saka munhu wese aiwa vakufara chaizvo 6 months kambani dzakamira dzemakambani yemabhazi isandinyore saka vanhu vafara zvikuru sati mufaro wega wega pane zvatakaitirwa navaramaposa muzuva ranezuro.